Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on January 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Kips Jobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about a massive crackdown against crime in South Africa.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Operation Fiela, a crackdown on suspected criminals being conducted by the South African government.
The South African government says they expect to arrest hundreds of people linked to drugs, robberies, thefts and other crimes. Indications are that hundreds of Zimbabweans have been netted in the operation.
Some Zimbabweans claim that people who are not criminals have been arrested in the blitz, which started 2 days ago. Police have already raided places like Beria, Hillbro and Yeovil, mostly occupied by foreigners, including Zimbabweans, without proper immigration papers.
Join the show right now and tell us what you are facing if you are in South Africa. If you are not in South Africa, give us your thoughts on this issue. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
You can call us right now. Our number is 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. If you call us right now, we're going to call you back. Yeah, kunjalo futhi.
If they call us right now, we call them back.
Yes.
Kandilo kanenda kunobva kamwe. 50-50. 50-50.
Yeah, let's go 50-50.
50-50.
Yeah.
Ongo vadiwa vatereri nevatariri nasi nyaya tiri kurukura muchirongwa ndiyoyo blitz kana kuti hondo yakatangwa muSouth Africa yekuburitsa vavanoti varukonzera mhosva dzingava dzezvinodhaka kutengeswa kwezvinodhaka madrugs nyaya dzekubiwa kwezvinhu ingava kuponda vanhu kuita zvese mhosva dzavari kupomera maforeigners vari kuti zvizhinji zviri kuitwa nevekunze kana kuti vabva kure ndo saka vaita chirongwa icho chinonzi Operation Fiela Part 2 tichiri kurangarira kuti Operation Fiela yekutanga yakaitwa muna 2005 vanhu vakawanda kwazvo vekunze kwenyika yeSouth Africa vakasungwa vachidzoserwa kunyika dzavo ndo zvakuitwa zvakare asi rwendo runo tinonzwa kuti chirongwa ichakwira mutarara nokuti kwanzi mapoka ose ehurumende yeSouth Africa achanga ari anenge achibatsirana mukuburitsa vavanoti varokonzera mhosva kutengeswa kwezvinodhaka nezvimwe zvakadaro muSouth Africa zvikuru vachiti zvinoitwa nevanhu vanenge vasina magwaro. Ivo kana vane magwaro vacho vachiita mhosva idzodzi vari kubatwa vachiburiswa. Chirongwa icho chiri kubva chabatawo vasina magwaro ekugara nekushanda muSouth Africa vanenge vachiburiswa. Tinonzwa kuti pari zvino patove nevamwe zvisara zveZimbabwe zvakabatwa muchirongwa ichochi cheOperation Fiela 2 vari kuLindela kukamba yeLindela. Ndofunga vanenge vangomirira kuti vachidipotwa kuendeswa kunyika dzavo kusanganisirawo Zimbabwe. Ndonyaya tati kurukure kana muri muSouth Africa titaurireyo kuti zvakamira sei muchirongwa chenyu. Kana muri kunze kweSouth Africa tipewo pfungwa dzenyu muri kuona sei chirongwa ndechenyu Gibbs.
Yeah, kunjalo ke Jonga siyabonga kakhulu. Izuru kandaba lingalitshona njani? Esixoka ngakho namhlanje ikhona okuhluphayo. ESouth Africa ngalesokuthiwa sokulo Operation Fiela 2. Sokubotshwa abantu bacatshangelwe ukuthi bayatshontsha, badengisa ama-drugs, izidakamizwa. Kuzobuya lokunye ke okuthiyeneyo. So sifuna ukuzwa ukuthi nxa useSouth Africa khona ngapho kuhamba njani. Nxa ungekho eSouth Africa usinike umbono wakho ukuthi sixoke lawe. Ye, ukuze tungene kuhlelo, tshaya inombolo leyi 001-202-619-2077. Ye, so ngizokuthola sesilo muntu lapha ecingweni.
Tina vadhewa mavhinga igweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari zvakare muSouth Africa. Tinogamuchirai pachirongwa vamavhinga.
Tinotenda zvikuru vakaleliri lava Gibbs Dube makadi ikoko.
Aiwa isisi tiri kufara Gibbs ndiye ari kutonorwa zvake nekuti kune chando kunoko.
Vakadii vateereri zvakare, aiwa chando ndizvozvo. Nemakazvida kuma indomene.
Aiurai. Yeah, maybe Mr. Mavinga, you can start by telling us how things are, how the situation is in South Africa following the launch of Operation Fiela Part 2.
Well, it is a very tense situation, especially amongst Zimbabwean migrants and in the communities that they stay in around Johannesburg, because there is a lot of uncertainty and fear that this could really be a broad and indiscriminate targeting of migrants for deportation, for arrest and detention. But also the overriding thing is that if you look at policing in South Africa, it is not that professional in the sense that there is a huge space for corruption and for demanding of bribes. So it, in the end of the day, is not, this is not an effective operation, but really an operation targeting a vulnerable community of individuals who are struggling to make ends meet and does not really go to the root causes of the challenges that the police should otherwise be addressing in South Africa.
Thank you so much, Mr. Tewa Mavinga. I guess we've got our second guest, and that is Apostle Midian Dube. He's a minister of religion based in South Africa. Apostle Dube, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
No, very fine. How is South Africa?
No, South Africa is fine. Just the chaos outside with this operation.
So what is going on there?
They launched the Operation Fiela 2 on Tuesday. And what they had announced is they are looking for criminals, they are looking for drug dealers, they are looking for car checkers. But in the process, you discover they are also going together with the Home Affairs, and therefore they are also arresting people that have no papers, that have no correct papers. And it is causing a lot of alarm and despondence amongst the population of foreigners, especially Zimbabweans, who are residing mainly here in Joburg, in the areas of Hillbrow, Beria, Yeovil, and even the locations of Soweto and the other surrounding areas. It's really causing a lot of panic because they are also entering some flats to look for criminals, as they say. But in the process, they are also arresting people who are here illegally, who do not have proper documentation.
Ndomboenda kuna vamavhinga ndichibvunza kuti pane kutyorwa kwekodzero here mune zviri kuitwa muchirongwa ichochi kwamungatarisa emise sangano
hongu zvakanyanya nekuti iko zvino pane kushungurudzwa kunenge kuchiriko kwevanhu kunyanya nyanya vanenge vari vekunze kwenyika yeSouth Africa vanobva kuZimbabwe, kuMozambique nekumwe uyezvo nekuti kusungwa kuri kuitwa vanhu hakuna mutsauko kana mucherechedzo kuvanhu vari kungoigunda musaira vari kubata vese anenge abatwa dambudziko riripo nderekuti kazhinjizve vanenge vachikumbira kuti vanhu vabhadhare mari dzezvoko muhomwe kuti vabuditswe pasina mari idzodzo vanhu havasi kubuditswa vari kuramba zvichishungurudzwa saka kutyora kwekodzero kuripoko kwakanyanyisisa uyezve mapurisa haasi kutanga atsvagurudza nyaya dzimwe nguva vanosvika panzvimbo vongofunga murwesa anenge aripo vasina kutsvagurudza kuti ndiani ane mhosva ndiani asina uyezve chetatu ndechekuti kana nyaya dzekunzi mhosva dzichinzi dzinoitwa nerudzi rwakati sekuti gurukota remapurisa kuno vafikile mbalula vari kuramba vachitaura shoko rekuti vanhu vanobva kuZimbabwe ndo vari kupara mhosva muSouth Africa izvozvo hazvina kunaka zvinorunzira mhirizhonga inonangana nevana vekuZimbabwe vachinzi ndivo vana muparanzvongo mukati meSouth Africa ndo nhunzvatunzva nenharadada vari kuunza nyaya dzemadrugs nyaya dzemishonga nyaya dzezvakaipa zvese saka izvozvo hazvina kunaka vana vezimbabwe vazhinji vavo havatoiti zvisina kunaka zvisiri pamutemo vanhu vanotoshuvira kushandawo zvakanaka asi vari kunakurirwa nyoka mhenyu vakatarisa
Asika vama Mavinga tinonzwa nyaya dzekunzi oregani vunze nechirungu kuti Mr. Mavinga, we have heard reports of Zimbabweans committing serious crimes in South Africa.
Well, the thing is, crime does not have a nationality. The moment you ascribe nationality to a crime, you then stereotype and raise, you know, the waves of xenophobia that have repeatedly been targeting, you know, foreign nationals. You know, when a crime is committed, the police should simply investigate on the basis of suspected individuals without ascribing a nationality. The moment you do that, you are then attracting xenophobic sentiments, and South Africa has a terrible history of xenophobic violence, which has left hundreds dead without justice or accountability. The police are not dealing with the root causes of the problems of crime or xenophobia. What they are doing is simply to play to a populistic rhetoric and a hype of the media without addressing the fundamental challenges about drugs problems and crime and the issue of violent crime across South Africa.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Gibbs, instead taenda kuna mfundisi. Taita mtereri wedu wekutanga anonzi Shiripinda vari ku South Africa. Makadi.
Kuti makadi nyaguru.
Aiwa tiri wapenyu. Vashiripinda vari papi ku South Africa?
Ya ndi Hillbro.
Ku
Hasha papi ba.
Ku Hillbro ku Hasha kuri kuitika zvese izvozvi.
Yeah.
E titsanangurirei kuti zviri kufamba sei?
Ah, nyaya iri kuitika ndeye kuti mabhurika ari kuita sekuti ari atora genis nesuzwa nemona nemazimba. Ende masungirwo atiri kuitwa hana kunaka. Deni zvazviita kuti vaziva kuti zvinhu zvazvo zvatimirira mushe vakwanisa kunge vachitipa mapapers kuti tikwanise kunge tichibatsirika. Manje hatizivi kuti zvinofamba sei kana vachitisunga vachiita zvavari kuita zvinhu tosvika kupi nezvavari kutiita.
Imi mati mambosanganikwawo nemi here nevari kuita chirongwa ichochi kana vangava mapurisa nemamwe mapazi atirikunzwa kuti mapazi akawanda?
Ya, ndanguri ndasangana navanhu vakadaro asi inini mapepers angu akakwana. But asi hazindibati muche ndiona ichishungurudza dzimwe hama dzangu dziri kutotambudzika zvavari kuita izvozvo.
Saka imi pamunogara nzvimbo yamunogara Hillbro ndo imwe nzvimbo dzinonzi muSouth Africa dzinoparwa dzimosva dzakanyanya dzinotengeswa zvinodhaka nezvimwe zvakadaro. Mati mambosanganawo here nevamwe vanoita izvozvo zvekuti mungatenda kuti dai chirongwa ichi hacho chaitwa asine nzira dzakanaka?
Ya, iyo ichokwadi. Vanhu vari kuzvikonzeresa izvo muNigeria kwete mazimba. Mazimba haaitiki akadaro, anotsvagira mari. Ayo maNigeria ndiani kuti akadaro, mazimba anozvitsvagira mari kuzviri zvekumboti tii.
Gibbs. Mr. Shiripinda is acknowledging that yes, there are some drug trafficking activities in Hillbro where he lives, but he's pointing fingers to Nigerians, saying Zimbabweans are clean. Can you chip in there?
What about gangsters, say? Are there any gangsters that are related to Zimbabweans or who are Zimbabweans in Hillbro, Peria and Yeovil?
Yes, Gibbs was asking you about gangsters. We have heard that Zimbabweans are involved in some gang activities.
Vakosuka zvinoti maka chete ndizvichicha kuti takawandisa era mene.
Pamwe ndimi makastoma acho anenge achitenga manje.
Izvi ndizvo maChristians totoenda kuchurch hadidi zvese zvinhu tinongotsvaka mari chete. Kaende kashoma kuti uwane mudzimba anoita zvinhu zvakadaro.
Ya, aiwa, regai tigoona kuti chinofamba sei chirongwa. Thank you so much, Mr. Shiripinda. Asi panyaya yemhosva sezvataurwa navamavhinga kuti aiwa hazvina kuti urudzi rupi kana zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kuwanikwawo mukati imomo zvichiita kune zvamuri kunongedzera zvichiitwawo nedzimwe nevamwe kune dzimwe nyika munowanawo muZimbabwe naari imo mukati imomo.
Yeah, it's a wonderful good. But you have drugs in the city. You have to do my drugs. I don't want to go to say it.
Drugs. Asi tinotoona imwe video yatakamboona yakatombobuda pa YouTube. Vana veZimbabwe vachitotaura neShona vachibata munhu vachimutorera mari zviye zvekuungana vachimubvutira vachimuroba. MaZimbabwe nziya munoti iwo right kunyaya dzekuba idzi.
Ya, ipapo ka. Ya, varipo mwana nokonze vanozviita izvozvo. Pano ne apo, varipo mwana ene vakashinzika zvirika kutarisa vanhu ivavoka. Vanobva vane drone nzvimbo dzakaita sechi. Panoma, hei vanhu vaya, zvinoti mwanawani, zvinomaona. Chakaita ita ichi chinongonzii, Zimba ndoradaro, anoona. Saka, ivo vakazviita hazvifambi.
Ndizvozvo. Aiwa, thank you so much, vashiripinda murara zvakanaka.
Okay,
thank you, Gibbs.
Yes.
Mr. Shripinda is adamant that Zimbabweans don't commit any crime. Yeah. Even the robberies, he says, are very isolated cases.
DMD.
Zimbabweans are Christian, well, that's what he says. It's not a matter. It's...
And it goes to church.
Yes.
Right? So let's hear from Ubabu Bongani Ngube. Baba Ngube, unachona jan. Ubongani, kutuase, phone yake sichelele. What's your apostle meeting to be a sin to? Baba Apostle Dube. So ke kulodaba lokuthi kulabantu abavele eZimbabwe ababamba inkunzi. Inkunzi kakhulu sibe ukuthi xa ke mini bekuthathela bakuthathela khona. So ke kume njani khona pho Baba Dube?
I think ngifuna buloku u brother Mavinga ukukhulumileyo ukuthi ngoba lohlupho singaqalisa ukwehlukanisa abantu ngamazwe abavela kiyo ngoba iqiniso Dube kulezigebengu eziningi eSouth Africa kule ndawo uhambeki. For example, xa usiya kikoshawelo eSoweto kuyazakala ukuthi awuphonguma ngemota anyway. And kulo mhlobo thile abantu abawuqamba ukuthi iwothatha imoto ngwamla eSouth Africa. Bakhona abakambi inkunzi, bakhona ababamba imota zemali. But I think okuqakatheke kakhulu ukuthi mina engibonayo iSouth African Police gayila kwanelisa ukudila lama cases lokudingisisa ukuthi imbangela zamacala la adalwayo zisukela nga. Amacala akho lezi nsuku kumnyaka ophelileyo kuye kwakhulunywa ngalabo abangama rasta ukuthi abantu bayaquma izinwele zabo ngenkani bahambe bayezithengisa kumasaluni. Ngamacala wonke lawo adalwa ebantwini, kodwa singaza ngamaZulu, ngamaZimbabweans, ngamaXhosa, ngobani asikwaziyo ukuthi eSouth Africa kulokuganga okukhona kulama gangsters akhona. But nxa sikhuluma ngama gangsters lapha eJoburg ngabo njengakwezinye indawo esibona kibo Cape Town, but amacala akhona ayadalwa imhlobo icala kalila language engingakutsho ukuthi icala licala ngamupotsho iloba ngubani odala icala. And ipolice kumele insizwe ngama-scientific methods zanamuhle zokuphenya lokudingisisa amacala. Abanamacala bavalelwe, kodwa la pepa mina ngiboni ngani okungcono kakhulu yikuthi kukhulunyisone phakathi kwamazwe omabili kuncediswe abantu babe seSouth Africa ngokusemthethweni, ngoba abantu bathiya imuli bathiya abantwana bengala mali yesikolo besithi eSouth Africa kungconywana ngingafika ngizothengisa abesebuthwa ayevalelwa ngoJanuwari kunje abantu abakhe bese besenzayo. Kabadalanga cala, kabenzanga lutho, icala abalalo yikuthi kabala maphepha.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke bamba khonapho Apostle Meeting Dube. So all what you are saying is that like what Dwama Vinga said, you know, you cannot specifically say these people are the ones that are committing crimes. So he says a crime does not have a name, you know. And then he says the other thing is that most people don't have immigration papers and they go to South Africa to look for jobs and then they are arrested. So what happens to their kids and so forth? Yeah. So now I think we've got a caller on the line. Slo Baba Lunga. Baba Lunga, ungachona njani?
Ngicela baba ngishaka
njani? Isicela kakhulu. Ungapi khona baba?
Kanse mphambi ke njengathi.
Oyi, uthanga phi?
North Cape entshonalanga neGoli.
Oh yeah, akutsho ke ngohlelo lo Operation Fearless 2 ulubona njani?
Ya ukuthi ukuthi uhlelo lolo ngokuqala kwalo mpela liqale ngase eRustenburg. Ekuqaleni kwalo kusho ukuthi izakhamizi nje zendawo zakuleya ndawo eRustenburg. Kunabantwana kusho ukuthi okutholakala ukuthi bafundiswa ngamaNigeria lapha eRustenburg town. Labo mama baye baya straight kulabana abamalunga amatisi. Bayakhulumisana nabo mpela bayabatshela ukuthi sicele ukuthi bezame ukusiza leso. Kathela abantwana laba sendaweni ethile lapho kuma-Nigerian babashushengiza then bathengisa nama-trucks. So automatic labana baye baya ngalena bayongena kuleyo building babathola labantwana babahamba lama-Nigeria abanye babayisile emapholiseni. Bashaywa abanye bakhona bagcina nje ungeni lamapholisa agcine bahlenga kulabantu abe bashaya. Itema isuka ngale kunedorobha elibiza nge-Kruger Troop. Ngilingaphambili landeli la isikhona njengamanje basuka for special beza lapha e-Kruger Troop belanda indawo ezifana nalezi kunama-nightclub nala ama-Nigeria ashishindisa abantu naye ngezangamiza bayenza same thing kade befika mpela namaphoyisa before beze lapha e-Johannesburg. So uma beza la e-Johannesburg bafike bangena kulezi ndawo esikakhulu lapha ezi okusebenza khona labadayisa ngomzimba. Ibuilding abayiqale ngayo abantu bathi Smith Street ephezu station. Bakhuphuka besiya khona nto eziboyizeli kusho ukuthi lapha besebehlanganisa khona nawo wonke umuntu abamthole ngelaphepha ngoba i-homafacebook isikhona sekuhlangene bonke nje abantu ongang ukuthi i-Hillbrow isiloke indawo ehlala isematheni ngelapha e-South Africa ukuthi indawo ebebugebengu okuphezulu impela obukakhulukazi ngoba ukuthi into yawamazimbabwe ngibona ngathi bathinteka ngayo le ndlela yokuthola ukuthi igenginyana lena indlela ebulalana ngayo khona lapha edrobheni njengekhipho lapha yazi isezingeni eliphezulu lokhana ukuthi ngiyakhola ukuthi ngeviki nje izidingo eziphuma zisekhaya ababulalanayo nje nezikwazana nokudubulana ziba ziningi kakhulu. So kuyena into eyenza ukuthi amazimbabwe ne-epointe ngomunye ukuthi la bantu banobugebe ngobukhulu inkunzi impela iyabanjwa into yokani. Namhlanje sibone endabeni zamanje zika-7 yena leyi operation fiela ibisedebheni lapho bangene khona emafletini babophe ijengena le zakamizwa lapho kwazi khona ukuthi kele kugcwele khona igelenye isakhulu bangene mpela kwanyana indawo baboshwa baboshwayo babathengisa nokudilisa ama-building akhona. So lena ukuthi isithi thina mhlambe sizama ukuzisisa ukuthi kugelwe ngamazimbabwe nakukho kusho ukuthi lapho siyabe siyenza ukuthi kuba wesilenze ukuthi la bantu vele besihlakale ukuthi kabekho kathi ukujebe ngokukhona mpela hhayi abantu bayabulalana amazimbabwe nento yokuganga layo lokuze nezipho khulu okwenzekala nasemalokishini impela kuyaziwa kuyethusa dube ma uthole ukuthi sihlele kumanje into ezakhamizi zasezimbabwe sesiyitshela ngapha sesibizele lapha e-Chibisako lapho kuhlangana khona abantu ma kunomuntu oshonile esishagoleka izimali kuthole ukuthi umfana bambandile hendek mhlambe sithole umuntu iselfoni bethatha ibag elokishini bayabamba-ke bevelele kugaxa ithala ekuthela ipetroli bekushile uchiefiwa lo muntu kala-society kasebenzisa ithala iphila ngaye nale nto ngumuntu vele ohambile ebantwini. So okuyiyona nto idalule ukuthi kuthiwe amazimbabwe ngoma evele umzimbabwe ngeke kuze lifihlakale kuthiwe ngumzulu kumbe ngumnigeria uyaphuma vele kuthi ngumzimbabwe yiyo le nkinga embona ithinta sikakhulu igama lamazimbabwe la e-South Africa.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke babalunga, sibongele kakhulu ngokuthi usitshele sibili ukuthi isusa sendaba leyi kuqalise ngaphi kusiya ngaphi njalo lokuthi kwenzakalani khona manje. Siyabonga kakhulu ngathini lokusasa. So that is Mr. Lunga. He actually gave just a lot of information here. So he says the whole thing started when some residents outside Johannesburg actually made a request for police to actually arrest certain people you know, linked to drugs or drug selling. So from there, then the issue was taken to Kruger Stop, where there were also some arrests. And then they expanded it to nightclubs, where there was a lot of prostitution and so forth. Thereafter, then it came to Johannesburg. But, so he says, all in all, it was a question of the South African government expanding the whole thing to make it nationwide.
Because the launch marks the nationwide.
Kind of, yeah, that's exactly what he says. Yes. So now, at the end of the day, he says, you know, people must be truthful here. Some Zimbabweans are involved in crime. Mm-hmm. So he says, as we speak right now, there's a Zimbabwean who actually is known to be a robber and stuff like that. So he was, beaten up and then set on fire and all those kind of things. So he says it's really serious.
Okay, let's hear from another caller. Tina, va finance Nkomo, variparunare. How are you, Mr. Nkomo?
Ndasimba baba makadiniwo.
Ah, taka tirwa tano taka simba. Titaurirwe kuti zvinhu zvakamira sei muri kupi imi mu South Africa?
Ya, ndiri mu South Africa, idogara mu Durban, but here zvino zvangu ndiri mu Durban.
Okay, zvakamira sei zvinhu kwamuri?
Ah, no, kuno zvako kusakanaka, but ini ndine problem ne maitiro avanoita zvinhu because ma Nigerians ndo anoita zvemadrugs. Like the drugs, I know Chanda Nema Purisa Emuno. There was a one day Pandanga and Rimu Yoselimin. Ndakango Paka or somewhere. And do a Panaman and Nigga Africa to back. Kunoya, Zivan, Vatigo, Tempzana, Vatigo, Unumana, Tigo, Tigana, Tigana. Very fast when I see the Norman, where I was one group, where I was five, one very few. And I was going to think around my drugs to pop up. Right. Mapurisa anenge atoripo achitenderera achiona anditi vanhu vaya vanotoita meeting namapurisa vachinobhadharana zvakanakanaka and I don't know kuti why vachinetsana nesu because zvo hapana zvetinoita of course chitsotsiwo hehe hakuna mutunhu usina makuva ukaona munhu anobakwa kuiwa vanobakwa povoka akazhinji votiti kumarengirengi ikoko
ipapo ndobva ndaida kuti ndikubvunzei kuti oright imi muri kupomera mhosva manigerians yezvinodhaka kuimi mhosvawo yenyu mazimbabwenzi because tinonzwa kuti vanobata kwiyo nekuponda ikoko vazhinji vacho vari kuzowanikwa vari mazimbabwenzi kana vaenda kumatare edzimhosvawo
ya izvozvozvo zvinowanikwa asi reti yacho tikazoicompare nereti even yamasouth africans acho yedu iri pasi because munomu kazhinji kana tichinge tiri isu ari mazimbabwens handizvo zvepovo zvongobata nebanga votora chikwama vodivotiza but vemunomu inenge iri pfute ende ukatoita zvenharo inyere straight vanokuuraya ndatinini hakuna mutunhu usina mago usina makuva ehe tinokanganisa chizosi chiripo asi nyaya yekuti vazoisa mhosva dzese matiri yava wrong because rete tinoitawo nayo ndeyokungotiwo ndizvozvo tinozviita asi pamadrugs ndo managerians estereki ipapo pautsotsi hwokuuraya chaihwo 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 hwokuuraya chaio zvo zvokutouraya zvokuti isusu munozviziva isusu makeup yedu ezizimbabwens tinotya kuuraya nemhaka yengozi asi ava vanenge vasina ngozi vanhu vemunomu vanouraya
saka imi muri kukurudzirawo chikumazimbabwens akateerera iye zvino
ya kurudzira ndingapa zvangu mazimbabwens ka mazvari gwatakaikwa namakudzi gwatakaikwa isu hamozviziva isu tinoshanda ndatingorambai takamirira kune zvatinogona zvokushandisa chi maoko edu even mubhaibheri chaimo mwari vanoti ndicharopafadza mabasa anoitwa nemaoko ako zvekuma hazvina pundiso izvi ukaona uchiba kazhinji kachona hauna kunosvika nazvo hautombooni kuti zvinobuda chii kana kuti waita chii asi ukashanda even zvikava zvishoma unoita zvinhu zvikuru nemari yaunenge washandira wabudira ziya chai 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 inoshanda izvozvo ndozviziva
Thank you so much.
Ngatingoita zvatakaringa munomu toshanda. Kana tinge tafidha mhuri dzedu kwedu kwachinge kwanaka todzokera tine chouviri takabata kwete zvoti tozodzoka zvinhu ndovanga vari joni avatitambura futi
ndizvozvo regai timboenda kuna vamavhinga ndozongoita samup zvataurwa navankomo ndambozi ndoda kuti ndibvunze vamavhinga Gibbs nyaya iri kutaurwa kunzi masouth africans vanoitawo mhosva dzavanokomita they also commit crimes Mr. Mavhinga is there any discrimination iri kuitwa nemaauthorities pakusunga kwavari kuita vanhu
hongu kwazvo vakandemiri ndo yatiri kuti xenophobia chaiyo yapinda muchipurisa muno musouth africa nekuti kana munhu achironda mhosva haatangi ati pandiri kufamba apa ngatifambe ichitsvaga mazimbabwens kana kuti vese vasiri vemunhu vabva kure ndo pavanoreswa nekuti mhosva inongoparwa nechero munhu asi ivo vanenge vachiti tinoda kutsvaga kuti unobva kupi kana vachinge vasunga vakasangana nemazimbabwens vakamubata munhu vanotanga kuda kubvunza kuti tipe mapepa ako, une passport here, une permit here, une chi. Iko zvino tinoziva kuti vana vekuzvibogo vazhinji zhinji havana mapepa. Vari muno kuda kutsvaga kurarama asi havana mapepa. Saka ndozvikuru zvavanosungirwa izvozvo. Saka chinofanira kuti chiitwe pakugadzirisa dambudziko iri ndechekuti dai paitwa chikamu chepiri nehurumende South Africa chema special permits evanhu vekuZimbabwe, nekuti pakutanga paya paya vanhu vanoda kusvika mazvuru mazana zvuru 300,000 handitika vakapiwa mapermit, asi vashoma-shoma nekuti munowana varimo vanodarika mamiliyoni kana 3 miliyoni maZimbabwe. Ngavapuhwe mapepa vakwanise kushanda, vakwanise kushava-shava kuriritira mhuri dzavo. Iko zvino havakwanisi kudaro. Mhosva huru inobatirwa mazimbabwenzi imhosva yekushaya mapepa, yekuti unenge usina passport, dzimwe nguva yakadhindizwa ikadzokera kumusha, dzimwe nguva haina permit, dzimwe nguva haina chakadero. Ndo zviri kutambudzirwa vana vekuZimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Gibbs, the caller, Final Senkomo, he resides in Johannesburg, but he's currently in Durban. He is accusing Nigerians of dealing in drugs, and he says he suspects that they have the blessings of police officers, because he says some of the activities are conducted in areas where there is a police presence, but nothing happens. But he accepts that there are some Zimbabweans who are also into crime, but he says Zimbabweans, they fear killing. He says because of the avenging spirits ngozi, he does not believe that Zimbabweans do kill, but the petty issues of like snatching wallets and all this,
running away,
threatening people, just scaring them with knives. But he says the South Africans, the nationals, if they approach you and they demand something from you and you don't comply, it's death. He says they usually shoot to kill. Yes.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Operation Fiela 2, a massive crackdown against criminals in South Africa. And our guests are Mr. Peoma Mavinga, who is a human rights lawyer, and we also have Apostle Midi and Dube. What do you want to talk about Dube? So machanga na bamba kancane, just 1 second. Ngithi ubaba Dube, akula abanye ababalekile babuya kini khona pho bezecatsha ukuthi babalekela khona ku ungani kahlupa. 1 minute.
Hayi. At the moment akula muntu osebaleke wagcinwa somewhere. But abantu bayasaba ukuphuma phandle, bayasaba ukuhamba. Abantu abangana maphepha batshona ezindlini kuzima lokuthi baye emsebenzini. Kodwa ke sithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi kuza kuya kudede njengakuliya kuqala. Engikusaba kakhulu yikuthi indaba lesiqale like kibo Kruger Stop, yokuthi sokuke kwatshiswa abanye abantu, isingakhula kuphinde kuvuka izenophobia futhi enjengaleyani yaqalayo. And khona ngale Kruger Stop Dube ma ulandela, sibona amaphoyisa amabili amathathu abotshiweyo ebotshela ukwamukela ama-bribes ama-3,000 from ama-drug dealers. So indaba yakhona vele inzima kakhulu ngoba amaphoyisa even labantu bona abawantshontsha izimoto abadubula ama-ATM ababamba iimoto zemali badla nawo amapholisa. So ukuze kulunge kumele kulungiswe iside ye-South African police ibe professional. Now kube ne-good relations phakathi kweZimbabwe ne-South African immigration ukwenzela ukuthi abantu bancediswe. Njengoba uBrother Mavinga sitsho, banikwe ama-special permit. IZimbabwe ne-South Africa yinto yinye. Ngabo 77-78 ama-South Africans abesebenza eZimbabwe azange ahlukunyezwa ngumuntu.
Yes, I was according to Apostle Emit and Tube. All what he's saying is, you know, there are fears that there could be some xenophobic attacks. You know, whenever there are some of these kind of, you know, activities in South Africa, something spontaneous may actually happen. So, but at the end of the day, he says some police are actually getting the spoil. So he says there's a report indicating that some 2 policemen have been arrested for accepting bribes. So what do you say, Babu Lloyd Homani? Babu Homani, kunjani? Kumashangane, kunjani?
Yeah, ngiyaphila.
Kanti sakugcina Mashongane, akutsho ukuthi kuhamba njani lapho khona kula ngapho nge-Operation Fiela?
Hayi, Operation Fiela lapha ibe ikhuluma izolo emaradiyweni wonke la eSouth Africa, bakhuluma noMinister of Minister of Police. Bathi bafuna kwenza Operation Fiela, but mina Operation Fiela le angiyisoli mina. Because if ungayisola kusho ukuthi izinafobia iyoqala lapho, but makuthi abantu bayaphansi izinafobia ngeke ibe khona. Manje kungaba ngcono ukuthi ubotshwe ubuyele ekhaya, ubuye futhi usaphila. Manje abantu laba abangena kula news abathi hehe ayizijabu ijabu, ngoba uzobasa ukuthatha bakuyise ekhaya wabuya futhi. Manje ma ukuthi abayenzi so i-Operation Fiela izinafobia izoba khona ngeke iphele siqede 5 months, because abantu bangaphansi wabona bakhuluma ngemadrugs. Ngizokutshela nge-North West. North West iviki pheleko kutshiswe izindlu, abantu bashayekwa kakhulu. Manje kusho ukuthi if bangayenza Operation Fiela izinafobia izoehla, angeke umuntu abulalwe atshiselwe muzi wakhe la ahlala khona. Mina ngiyibona ngale ndlela le.
Kodwa usukuwabona abanye abantu abake babanjwa babotshwa sebebiselwe ekhaya, wakubona khona
ala Pitori lapha ayingakaqale, but ikhulumwa khona manje. Ma ukuthi iqale ngaqala bo Durban or kwezinye ndawo la ePitori la kuzese right. Ya
hayi, siyakuza kakhulu masho ngani, ungathunela kusasa ube le mpela vikeni.
Ufuna ukutshela uJongwe ukuthi ngesishona?
Ya, umtshele
ndirikuti zandirikutaura ndirikuti zvakanaka kuti zinafobia kuti ichavuya, vanofanira kuti vasungiwe vanhu vaende, nokuti kana vakasasungiwa zvinoreva kuti zinafobia inotanga futi. Saka munhu kana akasungwa unosungwa asina kuurayiwa unodzokera kana ukakandwa mubed bring. Saka ndinoona kuti zviri nani kuti Operation Fiela ivuye yotora mhondi yomudzosera kwaanobva unovuya. Asi kuti kana ukati ndinonzwa vanhu vose vanopinda papachita vachiti ha Operation Fiela haina kunaka, yakanaka nokuti kana vanasadero zvinoreva kuti zinafobia inovuya votanga kupisa vanhu futi.
Asi vari kuchema zvika baba kuti vanhu vari kusungwa vamwe vacho vanenge vasina mhosva. Saka kana mukava muchiti ngazvingosungwa kudzivirira zinofobia, asi pachisungwa vanhu vasingakodzeri zvinongozodzoka panyaya yekuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Okay, saka zvakanaka kuti vapisiwe vanhu vacho vavurayiwe zvakaitika vhiki rakapera papa North West.
Aiwa, vanenge vachipisirwei? Vanenge vaita mhosva here?
Iyeyo, kana ukasune munhu wemadrugs kana pane muNigerian hwana akaita zvinhu zvakadero zvakafanana nemusouth Africa. Kana vakatanga izvezvo, mumwe nemumwe anenge asiri wemuno musouth Africa anourayiwa the same time. Saka izvezvo ndizvo zvinonetsa manje izvezvo, kuti unotoziva kuti ivo vanozivana.
Saka munoti aiwa
vanokasira kukuziva.
Aiwa, ndazopanzwisisa. Saka muri kuti aiwa zviri nani kuti munhu asungwa yake achidhipotwa pane kuti apomerwe mhosva kunzi aita zvemadrugs nevagari vongomubata vomupisa?
Wodzoka kana wakakandwa kubed bridge. Saka ndinoona zviri nani izvi.
Regai tigonzwa kune vadare vatiinavo kuti vanoti ivo tina vamavhinga naApostle Midian Dube vari pano pachirongwa, tichanzwa kuti vanoti ivo.
Okay.
Thank you so much.
Gibbs,
he's saying it's better for people to be deported and then they come back again, but it will be a routine. They come back, get arrested, deported, come back.
this is a tough life.
Yes.
Very tough. So, okay, let's go to Mr. Mavhinga. So, Mr. Mavhinga, you know, when people are in such a situation and somebody is arrested and you are a Zimbabwean in South Africa, so how are you... How do you handle all this? You know, do you get lawyers or you just go to court and your life is just destroyed like that?
Well, ideally, there should be a provision for lawyers to support, to defend the rights of those that are arrested illegally or unlawfully detained. But the reality is that because most of the people who are targeted are undocumented migrants from Zimbabwe and other African nations, they are unable or they unable to access, you know, legal representation, and as a result, the only resort or usually is to pay bribes, to be let free, And therefore, the police now see it as a business of arresting in order to extort bribes. Or alternatively, people are then taken to Lindela, where they are then put on trucks or buses and deported, sent back across the border to Beitbridge. But it is not a solution. The government of South Africa spends, you know, millions of rands doing this pointless exercise, because those people, when they get to the Beitbridge side of Zimbabwe, will immediately look for resources to come back and make a living. And we have said, as Human Rights Watch and others, a sustainable solution that is respectful of the rights of Zimbabwean migrants and others is to have a dispensation of permits to continue to call for them to be regularized so that they do not become illegal and they contribute to the South African fiscus through the payment of taxes and they are in the proper informal job market. And this thing of the police raiding will become a thing of the past. You know, xenophobia can be resolved if there is no xenophobia in the police as an institution. If the police decide to target those who commit xenophobic violence instead of arresting victims and deporting them, because this is not a solution. You cannot say that we are solving crime or the issues of drugs when there is a massive supply and demand of drugs. There is need for a comprehensive overhaul of policing in South Africa. Because with this massive corruption, you cannot deal with crime when the police themselves are implicated and complicit in the crime.
Thank you.
In terms of corruption.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I guess we've got a call.
Tina Mtereri, Tina Ava Masosa, Wariparunare. Magadiva Masosa.
Eh, magasimba here mkoma blessing.
Ah, nasi mkoma blessing. Busi zao zakapfekwa neni jonga kandemiri.
Ndi mkoma jonga.
Ndi zozo.
Ah, good. Mkoma jonga, zvinokudzwa.
Muri kupi wa Masosa?
Inini ndiri ku Johannesburg, asi ndiri ku Four Ways.
Four Ways. Kwaka mira osei ku Four Ways?
Ku Four Ways, kwaka naka chaizo. Ndiri tengesa, takati one day, mazimbabwenzi, ni ma South Africans, nyika, takati one day, deseri wari ipo ipapo.
Asi, ajusti, zinodaka azu.
Operation Fiela I Jeshua. Tinotoridawo isusu nekuti Operation Fiera kana ichiitwa nemazvo nenzira yacho chaiyo chaiyo yakanaka. Chatisiri kudai discrimination chete nekuti Operation Fiera kana takatarisa zviri kuitika pabasa pandinoshandira inini ndiratiki ndinoita basa rangu ratinoita remaoko, asi pane maZimbabweans akawanda bamukoma jonga wanotengesa madrugs.
Mazimbabweans
mkoma wakawanda, Mazimbabweans Nigeria, Malawi, South Africa, wese vanotengesa madrugs. Asi mapurisa emuno vakuru vakuru wacho vemapurisa vari padhuze nesu, Randburg, Sandoni ne Four Ways ndo vanotodiriva, ndo vatori masupplier emadrugs acho iya.
Saka iwo matauriro amaita zvinoratidza kuti uva neuwandu vanhu vari kutengesa zvinodhaka. Zvinozotengwa nani kana almost munhu wese achitengesa?
Mukoma, nzvimbo yandiri kutaura iyoyo iri paBryanston inonzi Kona William Nico and Main, panotengeswa ati mukoma, panotengwa madrugs kunge pari kutengwa matomatoes.
Saka maZimbabweans anotengawo here ipapo kana kuti kungotengesa chete?
Maminista wese wana mugabe wana chatunga takatowa onero ipapo wacho achitenga madrugs
mpo. Mazita manje hatizokwanisa kuataura nekuti hatina mukana
kuzoti tinzodivira. Sorry, pane datokanganisa.
Aiwa ndizvozvo. Asi chada achibvunzira ndechekuti tambonzwa vamwe vachiti there are no Zimbabweans who push drugs or who deal in drugs. But imimi you are saying there are a lot of Zimbabweans and other nationalities who are selling drugs.
Hapana wasingatengese mukoma jonga. Ma South Africans wanotengesa wekumalawi chaiwo masupply anotondora kuswazi.
So what type of drugs do you see them selling?
Drug ranguya richibvunzwa nemurungu kana neupi munhu mutema rinowanikwa mukoma, hapana chisingawanikwe ipapo.
Kubvira kumbanje, cocaine nezvimwe
zvese. Ende isusu tiri kutorwisana nevanhu ivavo, takatomboenda kumakotsi navo tichida kuti vasungise mapurisa wane backup isinga ite kukoti kwa acho wano dirane ba major street wari mofuti mchane yacho yoyo mkoma taka gumatatu urairu wa market edi susu tukita zinu ziri innocent.
Thank you so much, Mr. Mashosha. I hope you are not going to be a victim of either buying most drugs or selling drugs.
Inini, I'm one of the victims. Ndakabat kwa nguzi mkoma msoa 1 October pa Park Stage. Ndakato bayi wamebaya ngaizu yisikirunda isatisha pura. But those people in Zimbabwe, because waito taura mtaura weku musha.
Waka kubata wacho.
Wakati bata wacho. And the bad part of it in front of the police.
But maka mangara irinyenye.
Ndaka mangara mkoma asi aina kwa yaka enda nekuti mapurisa zwa waito ndita urilaka. Wakato tinoda evidence. Nikati panda batiri wapane ma kamera za haripo. Wakato iyo wa mapurisa acho wano tojigane ma Zimbabwe enzi. Warukupata ngunzi mu Johannesburg mkoma. Atilikuro wanyoka taka wiga mpini. Mu Johannesburg, especially pa Park Station mkoma ka. Wanu warukukomit a crime there Zimbabwe.
Gibbs, that's a confession.
That's a very tough. I think we can
bring in Apostle Dube.
Yes, Apostle Dube. So, Apostle Dube, if Zimbabweans are doing all this, and it's known that they've got these kind of relations with the police, so who's going to police the police then, you know, and, you know, this thing is getting out of hand or is out of hand already?
This is exactly what I was alluding to at the very beginning. And the other question that needs to be answered in South Africa is, how do so many drugs, so many potent drugs, come through the ports of South Africa? You hear of so much amount of drugs that go out via SAA, that come in via the portals of entry. Who is in control of those portals of entry? How are they allowing the drugs to come in? I also see a situation where all these foreign nationals may be distributors, but where are the storehouses? Who owns the storehouses? You see very big people who are involved. We cannot say it here because you will end up being a victim. But the truth is, there is a collaboration between very big people, either in business or in the political space, the senior police officers, the people who are supposed to be protecting the country are letting it down. Therefore, people are taking advantage to commit crime because they know they will be protected. And then we have heard stories of magistrates also receiving bribes to free gangsters, to free people who are robbing people and killing them. So unless and until the focus is right, I hear people saying operational FLA is okay, but in its form and state, it is a confused operation, and it is targeting people that are supposed to be protected. So I think we need to have a serious dialogue within the country, within government, to say how best can we operationalize this FLA thing. Because the idea is okay, but the application is very wrong. I always say supposed to be is not to be.
Thank you very much, Apostle Meeting Tube. Can you stay on the line? Do we have a caller? Yes. I think we've got Rapson Mwale on the line. Baba Mwale, unwaunjani? Hello, Baba Mwale, we are Sizwa.
I think we've lost
him.
Yes, maybe. Yeah. Maybe. Tumbeenda kuna Vama Vinga. Vama Vinga. Semasangano renyu totalisa Human Rights Watch nemamwe masangano ari mu South Africa. Pane zvamati maitawo here zvokuedzawo kuti munzwe divi kana divi renyu rinzwikwe nehurumende ye South Africa for you to be part of this process, not to be spectators.
Wongu takati taura uyezve tine ukama hwakanaka nesangano guru remuno mu South Africa re South African Human Rights Commission inovheneka nekuongorora nyaya dzekodzero muno South Africa. Tinofambidzana navo tichiongororawo tichitaurawo nedzi guru kuti aiwa ngationesanei kuti dambudziko harisi pamuri kubata pakuti hanhu ngatibate vanhu vasina mapepa tivadzinge. Hapasi pane dambudziko zvambotaurwa naapostori Dube zviya kuti pane vanhu vakawanda vakasiyana siyana vanenge vaine chekuita nenyaya zvakafanana nekuti iko zvino mujobhek imomo muhubro beria neyovhiu dzimba dzinenge dzichinzi ndo mune vanhu vanobva bhakure vasina mapepa idzodzo dzinenge dzine vakuru vakuru vanenge vachitoita mari navo zvakarewo nyaya dzekunzi kuchida pane dambudziko rese riri kuitwa munzvimbo dzakadai idzodzidzi kune vanhu vanenge vari varidzi vedzimba idzodzo vanenge vachiti vasikana vari muchihupa nemadzimai vavo ngavabhadhare mari ma300 rand pazuva kuti vapuwe pekugara pekuitira basa ravo iroro saka hazvisi zvinhu zvekuti munongosunga munhu mumwe chete mototi tapedza dambudziko kwete kana iyo nyaya yemadrugs iri kutaurwa kana nyaya yeumbavha nekudii nekubata vanhu pahuro ngunzi nezvimwe izvi hongu zvinoitika asi ngazvive kupuhwa mutupo wekunzi vanhu verudzi rwakati chete vari kuita mhosva hachisi chokwadi uyezve chinoitwa pakugadzisa nyaya iyi inyaya yekuti vanhu vazhinji vana vezimbabwe musouth africa vari kunonga svosve nemuromo havana chekubata nekuti havana mapepa iko zvino munhu akasvika anenge asina anongosvika dzimwe nguva haana pasipoti dzimwe nguva yakadzoserwa kumisha kuti awane basa zvinonzi tipe chitupa chemuno musouth africa chinonzi id green book kana usina ichocho hapana chaunowana saka vanhu vanenge vasingashandi vanodyei hurumende ngaipawo neipapo saka tinotaura ise human rights watch kuti ipai vanhu ava mapepa nekuti hamungati munhu abva kuzimbabwe kungoyambuka Limpopo yatova mhosva kuti havana mapepa makambozviona kupi itai kuti vanhu vapuwe mapepa vashande vabise mitero vasimudzire nyika pashaigwe dambudziko reumbavha riri kuitika nekuti vana vechidiki vakawanda havana zvekuita havana chekupona nacho.
Thank you.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tine muteereri Gibson.
Yes, lo baba ke uRobson Mwale sasimtholele ucingo lwakhe basiqhumekile. Baba Mwale ungawutshona njani? Ucingo luka Mwale ungazani into zabantu lezi. So ke siya kubaba uApostle Midian Dube. Baba Dube ke nxa singakhuluma ngesintu ukuthi pho ke abantu bangasila yini enkonzweni ukuthi kungenele umlimi phela lapha ngoba sokuzima lapha.
Vele thina kuthe kuqalisa Dube besisela sikhuluma nabafundisi lapho esikhonzela khona isikolo amabandla amaningi so besikhulumisana sithandaza ngokuthi makube nokuthula abantu baprotekte bavikelwe labangalamaphepha bangahlukuluzwa kodwa bancediswe ngakuyikuthi bayabiselwa ekhaya kababiselwe but esikubonayo okukhulu Dube esikhuluma laba sebeke bangena phakathi kokubotshwa indaba engani hamba phambili kakhulu ngemali nxa ubanjiwe balutshwana bahamba bayevalelwa ngenxa yokuthi abalamali kodwa babanjiweyo uyakhipha okukhiphayo kunento le abasebenzisana layo kuthiwa ngama-volunteers abanye abanampahla ezingabonjiyo nokuthi ngama-security agencies babhizi bazenzela imali kuso nalesi sikhathi uzobona ukuthi ngemva kwayona le-operation abanye bakhona uzwa bethenga izindlu uze bethenga izimoto wakwenza kanjani ngomholo kahulumeni so yinkinga esibhekane layo uhlupho lolulubanzi kakhulu kulalokhu esikukhangeleyo esikubona emehlweni emenanilese nantili uhulumende aze ahlale phansi adingisise ukuthi kuwonakale nga akusoze kuphele kuzaba ngukiti legundwana okuthi bhoda ngapha mna mbhoda ngapha ubanje uyephoswe ebite bridge ujike ubuye ubhotshwe zifensi kwenziwe ayisiyo solution leyi ezingasibhedela uhlubo olukhona e-South Africa.
Yes, siyawuza kakhulu-ke Apostle Dube sicela ubambe khonapho so is saying money speaks you know when you have money and you can do anything you can even bribe those people that are actually arresting you.
Mm-hmm.
So he says, you know, there are these people called volunteers, and these are suspicious characters who, by the end of the day, are going to buy some cars, are going to buy some houses through bribes. So he says the situation is chaotic,
mm-hmm.
you know, so but at the end of the day, he says, you know, there's need to look into this issue in a very good way instead of the way it is being conducted.
We pray that the government of South Africa will look into that issue, also being receptive of contributions from all these people we are talking to, Dhiwa Mavinga, Apostle Dube, and other people and organizations.
And by the way, you say there's need for divine intervention.
I know.
Yeah, prayers.
Prayer.
Yeah.
Prayer. Mm. Okay, Mr. Mavinga, tinema Zimbabweans, or we have Zimbabweans who are waiting for their papers, the Zimbabwe exemption permits, to be processed. Do you think they are going to be spared in this raid?
Well, one of the problems that we have cited about this raid is that it's indiscriminate, which means that when caught up, and we are talking of the police officer, the constable on the ground, who is not familiar with the finer details of this special permit dispensation. So at the end of the day, they will have, when they are caught up, they are forced to pay their way out, to bribe the police. And you know, one thing that I have noticed in my investigation, even at the Park Station in Johannesburg, where most Zimbabweans used to take buses to Zimbabwe, there the police will actually camp in numbers to look for Zimbabweans and demand bribes and extortion. So they are not spared. But we are saying that these almost 300,000 Zimbabweans who got these special permits, which are now being renewed, they are a tiny fraction of the number of illegal, undocumented Zimbabweans who are in South Africa, who need support to enable them to find jobs and fend for themselves. So it's a huge problem, but it's being exacerbated. It's being made worse by a poorly planned populist approach that is being led by Minister Fikile Mbalula, which does not address the root cause of the problems that people are facing in South Africa.
Hmm. So, Apostle Dube, if you may tell us, you know, at the end of the day, what is going to happen to this kind of operation? Do you see many Zimbabweans being deported, or and some coming to seek salvation from your church?
It's quite interesting. I was just asking a number of pastors yesterday, and they confirmed to me that 3/4 of the membership of their churches do not have papers. So it actually means if they go out there, many are going to be deported, but many are still going to come back. So this is why it's really not a solution. We need to see dialogue, which is broad enough to say, what do we do in this situation? Many people, yes, in such a time, they will seek divine intervention. They will come for prayers. They will come for counseling. But the thing is, we are not going to solve it as long as there is no engagement, as long as there is no national or international dialogue in saying, what do we do? How do you solve this problem? Because when people look at South Africa, they think of better opportunities. They think of a better economy. They are bound to come. When they don't have documentation, it becomes difficult even to get jobs. When they don't have jobs, they end up in crime, or they will end up trying to do their small businesses, which they are also victimized for. We have seen spaza shops, kiosks, being bent down because they are owned by foreigners. You know, when this animal called xenophobia comes, you see a lot of these things destroyed, a lot of people bent down. I saw a man who was bent to death in Krugersdorp. And we are saying, these we also become crime against humanity. Mm-hmm. We need to do better as Africans.
Yes, and we've got some messages on Facebook. Let's read one or two. Norma Kawa says, what really attracts criminals to South Africa? And further goes to say, you know, in Johannesburg has become hell. And then we've got Norma M. Lalazi too, who says, that is too, so true about Park Station. It's no longer a safe place, especially when you do late business. Then we've got Caesar, who says, I'm watching you guys, but we are in serious trouble in South Africa.
Mm.
So maybe...
Mr. Mavinga, 30 seconds, your last word.
South Africa should have a comprehensive approach to dealing with crime and with the challenge of large inflows of migrants from neighboring countries. And the solution is not indiscriminate deportation. It is to look at how there can be a sustainable solution of integrating these foreign migrants.
Thank you, Mr.
Mavinga.
Thank you so much. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, human rights lawyer Tewa Mavinga, and one of the ministers of religion, Apostle Midian Dube. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Have a nice weekend. Bye-bye.
Thanks also to our listeners who joined us. This is Jonga Kandemiri, Toti Rambayamushitera, Zirongwa, the Studio 7.